A deceived church by the world, Jeffersonville, Indiana. A Shona translation. Church yakanyengezwa nenyika ku Jeffersonville, Indiana.
Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ.
Jesu Kristo mwanakomana wake akatipa zvinhu zvose pachena muna Kristo.
We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary.
Nokutenda imi, Ishe nemikana yatakapiwa nechipiriso chikuru chatakapiwa na Jesu pa Calvary.
That it reconciled us back into fellowship and to favor with Thee.
Nokuti chakatiyananisa uye chakatidzorera mukutaurirana nokufarirwa nemi.
That we might have this consolation of knowing that it's written.
Kuti tigova nokunyaradzwa uku kwokuziva kuti kwakanyorwa kuchinzi.
If ye abide in me and my words in you, you can ask what you will. And it shall be done unto you.
Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri kumbirai zvamunoda muchazviitirwa.
Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in us.
Tinokutenda neizvi uye tinonamata kuti mutipe kutenda kuti tizvitende nezvose zviri matiri.
Now let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life. All the way from the janitor to the pastor, that there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us.
Kuti pasava nechimwe chinhu mupfungwa dzedu zvino, asi tichimirira, tichiteerera, nokuremekedza kuti Mweya Mutsvene utaure nesu.
That we might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together.
Kuti tigoita chimwe chinhu chakanaka, kuti tikuzivei zvakanyanya pamusoro penyu nokuda kwokuungana kwedu pamwe chete.
For Lord, truly that's why we come on this hot day.
Nokuti Ishe chokwadi ndicho chikonzero tichiuya muzuva rino riri kupisa.
Speak to us through Thy living word. And let the living word dwell in us and abide in us.
Taurai nesu kubudikidza neshoko renyu rinorarama. Uye regai shoko renyu rinorarama rive matiri uye rigare matiri.
That we might be shaped and formed not to the world.
Kuti tigoumbwa nokuiswa muchimiro kwete chenyika ino.
But be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God.
Asi kuti tiwandudzwe nokumutsiridzwa kwemweya yedu muchimiro chomwanakomana waMwari.
Oh, our hearts tremble when we think and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God.
Oh, mweya yedu inodedera kana tichifunga uye mufaro unopfachuka mumweya yedu kuziva kuti tinokwanisa kunzwa nakomana nanasikana waMwari.
We stand on the very brim of His second coming.
Takamira pasko nokuya kwake kwechipiri.
And all nations and kingdoms quivering under our feet.
Uye ndudzi dzose noumambo hwose huchidedzera pasi petsoka dzedu.
All things of the world is vanishing.
Zvinhu zvose zvenyika zviri kupera.
But knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end or it'll never be moved.
Asi tichiziva kuti rimwe zuva achauya kuzotitora kuenda kuumambo husina magumo kana husingazunguzwi.
And to think that we are now the subjects of that kingdom.
Zvino kufunga kuti zvino tiri vanhu voumambo uhu.
Oh God, circumcise our heart and ears today, but by the Holy Spirit, through the washing of the water of the Word.
Oh, Mwari, dzingisai moyo yedu nenzeve dzedu nhasi ino, nomweya mutsvene kubudikidza nokugezwa nemvura dzeshoko.
For we asked it in His name and for His glory. Amen.
Nokuti tinokumbira muzita rake kuti arumbidzwe. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ndinoda kusvika panyaya iyi mangwana nano.
For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service.
Nokuti ndanga ndichazotaura chimwe chakasiyana neizvi dai kwanga kuchazonamatirwa vanorwara.
But we announced that the prayer cards to be given out at 8 till 8:30 or 9 o'clock.
Asi tazivisa kuti makadhi okunamatirwa achazopiwa nenguva dza 8 kusvika na half past 8 kana kusvika na 9.
And I just, Billy came up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here. So he didn't give out prayer cards.
Bill auya kumba ma minutes mashomafura, uya tipanga pasina kana munhu pano nokudara hana kupa makadhi okunamatirwa.
So we'll, I thought of taking this text for a correction of the church.
Ndafunga kutora nyaya iyi nokuda kwekuti ndidzore church.
Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world.
Zvino ndinoda kutaura pamusoro penyaya yekuti church yakanyengedzwa nenyika.
I wish to read some now out of the book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 10th verse.
Ndinoda kuverenga iko zvino kubva mubhuku ravatongi chitsauko 16 kutanga nendima 10.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me and told me lies.
Ipapo Delilah akati kuna Samson, Tarira, wandidadira nokundirevera nhema.
Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound.
Zvino chindiudza hako kuti ungasungwa nei.
And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied.
Akati kwaari kana vakangondisungawo namabote matsva asina kumbobatisa.
Then shall I be weak and be as another man.
Ndichashayiwa simba ndikava somumwe munhu.
Delilah therefore took new ropes and bound him therewith and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson.
Ipapo Delilah akatora mabote matsva akamusunga nawo akati kwaari, Samson, vaFiristia vasvika.
And there was liars in wait abiding in the chamber, and he brake them from off his arms like as threads.
Vavandiri vakanga vakavandira muimba yomukati, ipapo akadambura pamaoko ake sorushinda.
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies.
Delilah akati kuna Samson, kusvikira zvino wakanga uchingondidadira uchindirevera nhema.
Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web.
Chindiudza hako kuti ungasungwa nei. Akati kwaari, kana ukarukira motsi nomwe dzevhudzi romusoro wangu pamwe chete nomucheka unorukwa.
And she fastened it to the pins and said unto him, The Philistines be on thee, Samson.
Iye akarisunga nembambo akati kwaari, Samson vaFiristia vasvika.
And he awakened out of his sleep and went away with the pins of the beams and with the web.
Ipapo akapepuka pahope dzake akavhomora mbambo yedanda pamwe chete nomucheka wakarukwa.
And she said unto him, How canst thou say I love thee, when in thine heart is not with me?
Iye akati kwaari, zvino ungataura seiko uchiti ndinokuda kana mwoyo wako usinganditendi?
Thou hast mocked me these 3 times, and hast told me wherein thy great strength lies, and hast not told me wherein thy great strength lies.
Zvino wandidadira katatu ukandiudza kuti simba rako guru rinobvepi, usingandiudzi kuti simba rako guru rinobvepi.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death.
Zvino akati achingomutambudza mazuva ose namashoko ake achimugombedzera, mwoyo wake ukanetswa kusvikira pakufa.
And he told her all his heart and said unto her, There has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb.
Akamuudza nomwoyo wake wose akati kwaari musoro wangu hauna kutongoveurwa nechiso nokuti ndiri munaziri wamwari kubva padumbu raamai vangu.
If I be shaven, then my strength will go from me and I shall become weak and be like another man.
Kana ndikaveurwa simba rangu richabva kwandiri ndingashayiwa simba ndikaita somumwe munhu.
And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, "Come up this once, for he has shown me all his heart."
Zvino Derira wakati aona kuti wamuudza nomwoyo wake wose, akatuma munhu kundodana madzishi avaFiristia akati, "Kwirai henyu uno nguva ino, nokuti wandiudza nomwoyo wake wose."
And the lords of the Philistine came up unto her and sought money in her, brought money into her hand.
Ipapo madzisha avaFiristia akakwira kwaari vakatsvaka mari kana kuti vakauya nemari mumaoko avo kuzomupa.
And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and he caused him to shave off the 7 locks of his head.
Uye akamuvatisa pamabvi ake akadana munhu kuzoveura mhotsi nomwe dzevhudzi romusoro wake.
And began to afflict him, and his strength went from him.
Uye akatanga kumanikidza simba rake rikabva kwaari.
And she said, "The Philistines be upon thee, Samson." And he awoke out of his sleep and said, "I will go out as at other times before and shake myself."
Akati, "Samson, vaFiristia vasvika." Ipapo Samson akapepuka pahope dzake akati, "Ndichabuda nguva ino vosa pane dzimwe nguva ndikazvisunungura."
And he wist not that the Lord had departed from him.
Asi wakanga asingazivi kuti Jehovha wakanga abva kwaari.
Now I wish to read for a text for this subject found over in the book of Revelations, the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses.
Zvino ndinoda kuverenga kuti tiwane musoro wenyaya kunyaya iyi inowanikwa mubhuku razvakazarurwa chitsauko 2 kutanga pandima 21 nendima 23.
And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not.
Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufiwa kwake.
Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her unto great tribulations, except they repent of their deeds.
Tarira, ndoda kumukandira panhoo, navanoita upombwe naye panhoo huru, kana vasingatendeuki pamabasa ake.
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts.
Nana wake ndichavauraya norufu, nechechi dzose dzichaziva kuti ndinonzvera itsvo nomwoyo.
And I will give unto every one of you according to your works.
Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Daisha awedzera maropafadzo ake pakuverengwa kweshoko rake.
Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction.
Samson akafanana zvakanyanga nechechi. Akatanga zvakanaka, akatanga ari munzira yakanaka.
He started off and was called a mighty man of valor.
Akatanga uya akanzi mare.
But he started out serving the Lord in keeping his words and doing his commandments.
Akatanga kushandira Ishe mukuchengeta mashoko ake nokuita mirayiro yake.
And that was somewhat like the church.
Zvino zvakafanana nezvakaitwa nechechi.
It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot.
Yakatanga tingataura tichidaro sokutaura kwavanhu vomunyika, yakatanga iri mugwara rakanaka.
Started to keep the commandments of the Lord.
Yakatanga ichichengeta mirayiro yashe.
And as long as Samson followed the Lord used Samson.
Zvino Samson paaiteerera Ishe, Ishe waishandisawo Samson.
For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business.
Nokuti Mwari anokwanisa kuchengeta munhu wose anomuteerera. Nokuti ibasa raMwari kuita izvozvo.
But when we turn to aside away from the things of God, then God cannot use us any longer.
Asi kana tikafuratira zvinhu zvaMwari ipapo Mwari haazokwanisi kutishandisa zvakare.
When we walk steadfastly after the commandments of God.
Kana tichifamba takatendeka mumirayiro yaMwari.
When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word.
Kana tichichengeta zviri mumapeji eBhaibheri uye tichinamata maererano nezvakanyorwa mushoko.
Worship him in the spirit and in the truth of the word. Then God can use any individual.
Kumunamata mumweya nomuchokwadi cheshoko ipapo Mwari anokwanisa kushandisa ani zvake.
But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer.
Asi pavanotanga kunzwa kuda kutsauka vachitevera chimwe chinhu, ipapo Mwari haazokwanisi kushandisa munhu uyu zvakare.
So Samson makes a very outstanding representation of the church of today.
Nokudaro Samson anova mufananidzo wakajeka wechechi yanhasi.
When the church started, God could use the church.
Church payakatanga Mwari aikwanisa kushandisa church.
For the church walked diligently after the commandments of the Lord.
Nokuti church yaifamba yakapepuka ichiteera mirayiro yashe.
Kept all of his judgments and his statutes and done all of his commandments, and God was with the church.
Ikachengeta kutonga kwake kwose nezvirevo zvake uye ikaita mirayiro yake yose.
But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. Remember, we are not on a picnic, but we are in a battlefield. Many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever.
Vanhu vazhinji vanofunga kuti kana ukava muKristu ndizvo zvose zvavanofanira kuita, uye kuti zvinhu zvose zvinobva zvanaka nokusingaperi.
If they are a Christian, then everything's going to come easy.
Sezvavari maKristu, zvinhu zvose zvichauya nyore.
Don't never get that in your head.
Usafunga kudaro.
For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith.
Nokuti ndakava muKristo kuti ndirwe hondo yakanaka yekutenda.
I become a Christian to get in the battle lines.
Ndakava muKristo kuti ndiende kundorwa.
We are Christian soldiers. And we got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy.
Tiri masoja echikristu. Uye tinofanira kudzidziswa nokukura nokuziva manomano ose omuvengi.
To know how to fortify, to know how to fight the fight.
Kuziva kuti tozvidzivirira sei. Kuziva kukurwa.
And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us.
Zvino tinokwanisa kuzviita. So kuzarurirwa kwatinenge tichiitirwa noMweya Mutsvene.
We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas.
Hatikwanisi kutora zvinoitwa norumwe rudzi kana tichienda kundorwa pfungwa dzavo.
But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us.
Asi tinofanira kutora zvatinofunga isu. Nzira yatinoratidzwa noMweya Mutsvene nezvaunotiudza kuti tiite.
Because he is the commander in chief of the army of the Christians.
Nokuti ndiwo mukuru wehondo yamaKristu.
Samson did good. He was a great man. Until he began to kind of, we would call it, scallywag around.
Samson aita zvakanaka. Aiva munhu mukuru kusvika paakatanga tingazviti akatanga kutamba.
Until he began to get off of his own territory.
Kusvikira akapedzisira kubva panzvimbo yake.
And the church didn't run well and was all right until they begin to get off of their territory.
Zvino church yaita zvakanaka kusvikira payakatanga kubva panzvimbo yayo.
Samson began to flirt.
Samson akatanga kumhanya mhanya.
And he was not flirting with Israel, that is girls, he began to flirt with a Philistine girls.
Zvino akatanga kumhanya mhanya. Navasikana vasiri vomuIsrael akatanga kumhanya mhanya navasikana vechiFiristia.
And that's somewhat similar to what the church did.
Zvino ndizvo zvakafanana nezvakaitwa nechurch.
It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers.
Haina kupinda murudo navanhu vayo. Yakatanga kuenda kuvanhu vasingatendi uye ikatanga kumhanya mhanya navanhu vasingatendi.
That's where we made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right.
Patakakanganisa zvikuru uye kumwe kukanganisa kwedu kukurusa ndehapo pakatanga church kuita zvinhu zvisiri izvo.
It began to keep like Samson, bad company.
Yakatanga kufambidzana sa Samson navanhu vakaipa.
Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right.
Samson paifambidzana navanhu vamwari aiita zvakanaka.
But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble.
Asi paakatanga kumhanya mhanya navanhu vakaipa, ipapo ndipo paakapinda mumatambudziko.
And that's the way it is with the church.
Zvino ndizvo zvakafanana nechurch.
When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God blessed them, and miracles and signs and wonders followed the church.
Church payaiteerera nokuremekedza kutungamirira kwaMweya Mutsvene mazuva ose Mwari aivaropafadza uye mashura nezviratidzo nezvishamiso zvaitevera church.
But when he began to keep bad company with the world,
asi payakatanga kufambidzana navanhu vakaipa nenyika,
one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize.
Chimwe chezvinhu zvakaipa chayakaita uye chinhu chokutanga chayakaita, yakatanga kuita sangano.
Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized.
Vakatanga kusayanana navamwe vatendi nokuti vaida kufanana nendudzi.
But this great gospel is not dedicated to one nation or one people.
Asi evangeri huru haina kupiwa kurudzi rumwe chete.
It's dedicated to whosoever will let him come.
Amen.
All nations, kindreds, tongues, and people.
Yakapiwa kuna ani nani anoda kuuya ngauye, ndudzi dzose, marudzi ose, nendimi dzose, navanhu.
God never did intend for us to draw boundary lines.
Mwari haana kumboda kuti tiise miganhu.
But man wanted to be like they compare or to a copy after.
Vanozvienzanisa kana kuti kuedza kutevedzera.
Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success.
Kuita zvinoitwa nenyika nokutaura zvinhu zvavanotaura kubudirira nenzira yavanobudirira nayo.
We cannot never be a success doing anything the world does.
Hatikwanisi kubudirira tichiita zvinoitwa nenyika.
We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things.
Tinokwanisa kubudirira kana tichitevedzera zvirevo zvaMwari nenzira yake yekuita zvinhu.
We can never be by pattering after the world.
Hazviitiki nokutevedzera nyika.
If the cigarette company has met their greatest success by television,
kana kambani yefodzi yakava nokubudirira kukuru nokuda kweterevhizhoni.
And the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television.
Uye vedoro nevewhisky vakava nokubudirira kwavo kukuru nokuda kweterevhizhoni.
That's no sign that the church shall make its success by television.
Handicho chiratidzo chokuti church ichabudirira ne television.
The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit.
Kubudirira kwechech kuri mukuparidzwa kweevangeri nesimba raMwari nokuratidzwa kwomweya.
We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies.
Hatikwanisi kutaura tiri television yakaita izvi neizvo kukambani yefodya uye nedzimwe kambani.
We do not have any scripture to try to compare with them people.
Hatina gwaro rokuti teedze kuita savanhava.
And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do.
Zvino kana tiri kuita sezvavakaita, tinokwanisa kuunza vanhu vakawanda asi handizvo zvatakarayirwa naMwari.
We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success.
Tinofunga kuti tiri kubudirira zvinhu zvose zviri pamusoro, masangano makuru, tichiita zvinhu zvikuru zvinopenya, tofunga kuti kubudirira.
We are dying daily on our feet, spiritually speaking.
Tiri kufa zuva nezuva, takamira netsoka dzedu.
If we stood 10 million strong this morning and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us.
Kana takamira mangwana nano tiri mamirioni gumi, uye mweya mutsvene usiri patiri, zvingava nani kuti timire tiri vanhu gumi, mweya mutsvene uri patiri.
We cannot compare with the world.
Hatifaniri kuzvienzanisa nenyika.
One of the first things was the church began to organize themselves.
Zvino chinhu chokutanga ndechekuti church yakatanga kuita sangano.
The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church.
Sangano rokutanga ichechi yekatorike ndokuzouya church yeLutheran.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization.
Vakatanga kuita zvisangano muchechi yekatorike ikava sangano.
One day there was a cry. The Philistines is on me, Samson.
Rimwe zuva pakawana kudanidzira, Samson vaFiristia vasvika.
And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church and Martin Luther came forth.
Amen.
With the organization.
Zvino Samson akadambura tambo dzokusunga kwechechi yekatorike uye Martin Luther akabuda nesangano.
Then they bound the church with another cord as Deliah did.
Zvino vakasunga chechi zvakare neimwe tambo sezvakaitwa naDerira.
And they began, instead of having God call man who were called by the Holy Spirit.
Panokuva navanhu vakadanwa naMwari, vanhu vakadanwa noMweya Mutsvene.
Maybe didn't know their ABCs. But they know Christ.
Imwe nguva vanenge vasingazivi maABC asi vanenge vachiziva Kristu.
Then the church got stylish and fashioned after the political speakers.
Zvino church yakatanga kushandura mazvibatiro ikatanga kutevedzera matauriro anoita vezvamatongerwe.
And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity.
Zvino vakazopa vaparidzi vavo madegree oudhokuta, munhu wose anofanira kuva dokuta wedivinity.
That was another card to bind the church.
Yakanga iri imwe tambo yokusunga nayo church.
Man go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar.
Vanhu vanoenda kundodzidza chikoro chebhaibheri choga choga chichiedza kubudisa mudzidzi ari nani kudarika vamwe.
So that their churches can brag, our pastor is a doctor of divinity.
Kuti church yavo igozvirumbidza, mufudzi wedu ndi doctor wedivinity.
What did they do? One tried to have more knowledge than the other.
Zvino chii chavakaita? Mumwe achiedza kuva neziva yakadarika yomumwe.
Well, that doesn't mean anything in the sight of God.
Zvino izvi hazvirevi chinhu pamberi paMwari.
And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it.
Zvino hapana chikonzero chokuti munhu atore zivo yake yenyika kuti aedze kufadza Mwari nayo.
It's an abomination in the sight of God.
Zvino nyangadza pamberi paMwari.
You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the scripture.
Haukwanisi kufadza Mwari nezvinangwa nezivo yenyika nokuti inoengana namwari gwaro rinotaura kudaro.
He cannot do it.
Haukwanisi kuzviita.
And each one tries to have all the knowledge.
Zvino mumwe nomumwe anoedza kuva nezivo yakawanda.
They know just what to do and the words to say.
Vanonyatsoziva zvokuita namashoko okutaura.
And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin.
Uye zvangova matauriro afanana nezvamatongerwe panzvimbo yokunge kuri kuratidzwa kwesimba romweya mutsvene mharidzo inopinda pakadzika pomwoyo womunhu ichibata chivi. Vakadzidza kutaura sezvinoita vamatongerwe, zvino izvozvo hatizvidi.
Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost.
Paul akashoko rakauya kwatiri kwete bedzi kana kuti evangeri seshoko bedzi asi nokuratidzwa kwesimba nomweya mutsvene.
That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost.
Ndizvo zvakaunza evangeri kuratidzwa kwesimba romweya mutsvene.
But all these men go off to seminaries and they learn great educations.
Asarume ava vose vanoenda kuzvikoro zvebhaibheri vodzidza zvidzidzo zvikuru.
How they must stand before the people, how they must present themselves,
kuti vanofanira kumira sei pamberi pavanhu, kuti vanofanira kumira vakadii,
how they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar,
kuti vanofanira kupfeka zvakadii nokuzvibata zvakadii.
Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man.
Kana uri kutaura zvamatongerwe, asi hatishandisi mashoko okugombedzera ouchenjeri hwavanhu.
Paul said the gospel that I preached didn't come like that. When it comes to the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstrations.
How long had evangeli randinoparidza harina kuuya rakadaro, asi rakauya kubudikidza nokuvandudzwa kwomweya mutsvene nokuratidzwa kwesimba.
Come by right form speech, that your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man.
Hazviuyi nokukwanisa kutaura zvakatsetseka kuti uchenjeri hwako kana kuti kuvimba kwako kusava muuchenjeri hwavanhu.
But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ.
Asi rakauya kubudikidza nokuratidzwa kwesimba raKristu akamuka.
That's the gospel.
Ndiyo evangeri.
To know him in the power of his resurrection.
Kumuziva musimba rokumuka kwake.
Each one tries to think he's a little smarter than the other man.
Mumwe nomumwe anofunga kuti akachenjera kudarika mumwe.
Each denomination, the Methodists say, we got the smartest man.
Denomination rimwe nerimwe, maMethodists anoti, tine munhu akangwara kudarika vose.
The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth, they all, we're the smartest.
MaBaptists anozotaurawo kudaro ne Church of Christ, na vamwe vose vanoti, isu tisu takangwarisa.
Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. But they handpick them. God have mercy. Handpick
them.
If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. God can't touch him in no way. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. God has raised up. Not picked by man or denominations. All knowledge, they say, oh, we know all about it. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. It reminds me of a little book I read one day in California about 10 years ago. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author.
Zvinondirangaridza rimwe bhuku duku randakaverenga ndiri kucalifornia makore gumi apfuura. Ndakaritora muchitoro chamabhuku ndakanganwa kuti munyori waro ndiani.
Just a little 10-cent book. But it had some good sense to it. Though it seemed jokingly and cunningly.
Kabhuku kaduku kanotengeswa nomutengo weshereni asi kaiva nezvimwe zvinhu zvakanaka makari kunyangwe zvaisekesa uye zvine mano.
But I found something in there that sounded like God to me.
Asi ndakaona chimwe chinhu imomo chairatidzika samwari kwandiri.
And one of the little stories started out like this.
Zvino imwe yenyaya duku idzi yakatanga seizvi.
One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known.
Mamwe mangwanani mudanga rehuku, pava nakamwe kajongwe kaifunga kuti kaiziva zvezivo yose inofanira kuzivikanwa.
So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow.
Nokudaro kakabhuruka kakarovera muromo wako pamusoro pebox kana kashanu kakasimudza musoro wako kakakukuridza zvisati zvamboitwa nejongwe.
And the others, he attracted their attention.
Zvino dzimwe dzakakwezwa.
And he said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen,
uye kakati sheshe namachongwe mudanga rino rehuku,
I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed.
Ndinoda kutaura nemi mose mangwana nano pamusoro pohumwe hurongwa hwokudzidza hwatakakwanisa kuwana.
Said, I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill.
Kakati ndakawana zivo yakawanda mukunzvera kwangu kachidhonza magirazi pamusoro pomuromo wako.
And he said, I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge.
Uye kakati ndafunga kuti isu tinokwanisa kuzviita huku dziri nane nokuziva nezivo yakanyanya.
Therefore, I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers.
Nokudaro ndinokwanisa kukuudzai kuti kana tikachera nokushanda pane imwe nzvimbo kana gomba tinokwanisa kuwana vitamini inotiita kuti tikukurudze zviri nane nokuva neminhenga yakanaka.
And oh, I can tell you how we can better ourselves in many different ways.
Zvino ndinokwanisa kukuudzai nzira dzakawanda dzinoita kuti tiratidzike zviri nani.
And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?"
Zvino sheshe duku namachongwe maduku dzakafara dzikati, "Haana kunaka here?"
And they certainly admired him.
Uye dzakamuyemura.
Oh, he is such a brilliant rooster.
Oh, ijongwe rakangwara kwazvo.
Reminds me of some of these here seminary preachers.
Zvinondifungisa vamwe vaparidzi ava vomuzvikoro zvebhaibheri.
Such a brilliant man.
Munhu akangwara kwazvo.
There's no need of us hanging around with the rest of chickens. We all ought to go with him.
Hapasina chikonzero chokuti tirambe tine dzimwe huku idzi. Tose tinofanira kuenda naye.
Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers.
Zvino kajongwe aka akasati kapedza kutaura, pakanga pane kamwe kahuku kakanga kasina minhenga yakanaka seaka.
Come running in from the rest of the chicken yard and said, "Boys, just a minute."
Kakauya kachimhanya kwaiva nedzimwe huku dzose dzomudanga uye kakati, "Vakomana, imbomirai zvishoma."
I just heard the latest bulletin on the radio.
Ndichangobva mukunzwa nhau dzapedzisira kutaurwa muradio.
Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow.
Huku dzakwidzwa mutengo wadzo namapeni mana. Tose tiri kuenda kundourawa mangwana.
What good's your knowledge going to do?
Zvinoziva yako ichabatsirei?
Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're 6 foot of dirt.
Hama, zivo yese yatinokwanisa kuunganidza inotibatsirei? Tiri mafoot matana tu ehuruva.
We're all dying by inches and by minutes.
Tiri kufa shoma neshoma.
Our knowledge means nothing.
Zvoeda hapana zvainoreva.
We want to know him.
Tinoda kuziva iye.
But they do that.
Asi vanoita zvinhu zvakadaro.
As I was remarking some time ago about a certain little canary. And he thought he knew all the knowledge that it needed to be known. And he knew so much that he could tell all the rest of the canaries about the human beings. So he flies up on his cage and he begins to speak about the human being. How he knew it all about them. And all of a sudden, a professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. And the little fellow batted his eyes and turned his head. Now he had eyes, he could see the professor. He had ears, he could hear him. But of course he didn't know what he was talking about. Why? He's got a canary brain. He's just a bird brain. That's all he's got. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. And neither can a human being think like God. You're human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain.
Amen.
All you do, you just hurt yourself with it. You've got to have the mind of Christ. The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth. And they know we teach it in the Bible. So they want to substitute something for it. And the Pentecostal people are just as bad. Trying to substitute something. They want it in class. It must be just so classy. We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something. They're afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle is getting afraid of it. Now we all know that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess. If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink decorated hospital room, it's a mess anyhow. A birth of a calf, birth of anything else, is a mess. And the new birth is nothing less than a mess. But people are so starchy. We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out. You want to be too human. What we need is birth, dying out that brings forth life.
Praise God.
A seed, an old potato, a seed potato. You take that potato and put it in the ground. Until you can have new potatoes, that old potato has to rot.
Mbatatisi iyi inofanira kutanga yaora.
A corn cannot produce new life until it's rotten. And a man or a woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead.
Die
out at the altar and scream. Get all messed up. To a place that starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit of God. I don't care if you squall, speak in tongue, jump up and down, flop like a chicken with his head off. You're bringing forth new life.
Amen.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Praise God. Help us.
Sure.
Asitakaita zvimwe panzvimbo izvi, takatora nzira yakadzikama yakanaka. Shokwadi.
The other day, Friday, wife and I was going to the store.
Rimwe zuva musi wechishanu mudzimai wangu neni takanga tichienda kuchitoro.
I don't mean to harp on this.
Handisi kuda kuramba ndichidzokorora izvi.
But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked women.
Asi patakanga tichifamba mumugwagwa.
I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes, I'd look at the thing was right.
Now
keep a little cross hanging in my car. When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God, that's my refuge. As I looked at the cross,
kana ndaona zvinhu zvakadaro ndinotarisa kumuchinjikwa ndoti oh Mwari ndiwo utiziro hwangu ndichitarisa pamuchinjikwa.
I've seen those women.
Ndakaona vakadzi ava.
Midi said we haven't seen one woman today that's got on a skirt.
Midi akati hatina kumboona mudzimai nhasi yakapfeka sketi.
And she said, Bill, look at that woman there. With those little straps around the top of her body.
Ndakati Bill, tarisa mudzimai uyo.
Said, you mean to tell me that woman don't know that's wrong? Said, if she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind. I said, just a minute, honey. She is an American. She does as the Americans do. I said, I was in Finland not long ago, sweetheart. And I questioned there to a man that set me down, Dr.
Munyanen.
And we were going to the health baths, what's called the sanda. And they take you in and pour hot water on, hot rocks, and it just sweats you.
Zvino vanokutora vodira mvura inopisa kana kuti vanodira mvura pamatombo anopisa zvinoita kuti udikitire.
Then they make you jump in ice water and then back out.
Zvino vanozokuita kuti utuine mvura ine chando wobudamo.
Then you take you into a room.
Voenda newe mune imwe imba.
And there's nurses and there are women who scrub the man and them naked. Send him back into the pool. I wouldn't go in. And I said, Dr. Munyanen, that's wrong. He said, all right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got? How about your nurses in the hospitals? I said, excuse me, Brother Munyanen, you're right. What is it? It's customs. When I was in Paris, I could hardly believe it. that the urinals for both man and women were the same one.
Handakanga ndiri ku Paris, handina kukwanisa kuzvitenda kuti zvimbuzi zvavarume navakadzi zvakanga zviri zvimwe chete.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street for both male and female.
Handina kukwanisa kuzvinzwisisa kuti zvimbuzi zvakanga zviri kurutirwa mugwagwa zvaiva zvavarume navakadzi vose.
I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart.
Handina kukwanisa kuzvitenda kuti kana vakadzi vakaenda ku beach kugungwa mukomana nomudiwa wake.
They had no dressing rooms. They just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so.
Hapana pokuchinjira mbatya. Vanokurura mbatya kusvika pane yokupedzisira, vofuratirana, vopfeka tuhanzu twavo voenda kundotuhwina, asi ndizvo zvavanoita.
They pay no attention to it. It's a custom of France.
Asa wana hanya nazo. Itsika yeku France.
In Africa, women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies.
Ma Afrika varume navakadzi navakuru navadiki vasina mbatya zvachose vachifamba muminda.
Never know what a restroom was, or things are never went out of each other's sight.
Havatombozivi kuti kune chimbuzi kana zvakadaro vanongoita mumwe achiona.
But they don't know the difference. They don't know the difference.
Asi havazivi mutsauko. Havazivi mutsauko.
But it's customs of nations.
Asi itsika dzendudzi.
But I said, honey, we are different. We're from another nation.
Asi ndakati mudiwa. Isu takasiyana tinobva kune imwe nyika.
We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong.
Tiwai nao kuri pano ndizvo zvinoita kuti tione kuti zvinhu izvi zvakaipa.
For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers. They are seeking a city to come.
Kuti Bhaibheri rakati nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vaeni navapfuuri vanotsvaga guta rinouya.
A man or a woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost, don't do those things.
Murume kana mudzimai womuItaly, womuFrance, womuAfrica, kana womune imwe nyika, kana achinga aberekwa nomweya mutsvene, haaiti zvinhu izvi.
They won't wear those clothes.
Haazopfeka mbatya dzakadai.
They won't act like that because they're of another nation, whose ruler and maker is God.
Haazozviita namaitiro aya nokuti vanenge vava vokune imwe nyika iyo mutongi wayo ari Mwari.
We are from heaven.
Tinobva kudenga.
The spirit that's within you motivates your life.
Mweya uri mauri ndiwo unotonga upenyu hwako.
If you are American, you'll do as Americans do.
Kana uri munhu womuAmerica uchaita sezvinoitwa navanhu vomuAmerica.
If you are French, you'll do as the French do and criticize the other.
Kana uri muFrench uchaita sezvinoitwa navanhu vokuFrance uye unenge uchisoropodza vamwe.
But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above and it controls you.
Asi kana uri waMwari uchaita zvavanoita kudenga nokuti mweya wako unobva kumusoro uye ndiwo unokutonga.
A little something you might look at.
Chimwe chinhu chiduku chatingatarisa pachiri.
In the scripture, those who sought this new city acted different.
Mugwaro vaitsvaka guta idzva iri vaizvibata nenzira yakasiyana.
They professed that they were pilgrims and strangers.
Vaitaura kuti vakanga vari vaeni navapfuuri.
But on the side of Cain they become fugitives and renegades.
Asi vokudzinza raKaini vakava vadzungairi nemupengo.
But Christians were pilgrims and strangers.
Asi maKristo vaiva vaeni navapfuuri.
A fugitive has no home. A renegade is a horrible person.
Mudzungaira hana musha, mupengo munhu akaipa.
But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find his way home.
Asi mupfuuri munhu wechokwadi ari kubva kunyika yechokwadi ari kuedza kutsvaga nzira yake yokudzokera kumusha.
Professing by his living that he has something that he's from another country.
Achiratidza namararamiro ake kuti pane chimwe chinhu chinoratidza kuti akabva kune imwe nyika.
There is the reason.
Ndicho chikonzero.
But yet those people who do so, those people who wear those things,
asi vanhu vanodaro ava vanopfeka mbatya idzi,
Let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathens, naked blanket natives.
Ndikaenda kudzei ku South Africa, kwandakaona vanhu zuru makumi matatu zvavanhu vasingatendi, vasina kupfeka vagari vomunyika umu.
16, 18, 20-year-old girls, boys with not one stitch of clothes.
Vasikana navakomana vana makore gumi namatanhatu, gumi namasere, vane makumi maviri, vasina kana kupfeka kana mbatya.
Standing there with mud in their faces and painted up.
Vakamira apo vakazora madhaka kumeso kwavo uye vakapendwa.
Bones through their nose and blocks of wood hanging from their ears.
Mabhonzo ari mumhino dzavo nezvitanda zvemiti zvakarembera panzeve dzavo.
And cross human bones or some bones in their hair.
Iye vaine mabhonzo avanhu kana kuti mabhonzo mamwewo ari mubvudzi ravo.
Animal's teeth hanging over them.
Mazino emhuka akarembera pavari.
Naked as they come into the world and didn't know it.
Vakashama sezvavakanga vakaita pavakaberekwa asi vasingazvizivi.
But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost,
asi pavakagamuchira Kristu vakapunzika nezviso zvavo vakagamuchira Mweya Mutsvene,
they got up and folded their arms to hold shame to their bosom as they walked away and found clothes to put on.
Vakasimuka vakapeta maoko avo nokunyara vakafamba vachienda kundotsvaka mbatya dzokupfeka.
Why? They become pilgrims and strangers to this world.
Amen.
Hallelujah.
Say, vakavaeni navapfuuri kunyika ino. Hallelujah.
They were away from it. Yes, sir.
Vakanga vava kure nayo. Hongochangamire.
Oh, yes. These people call themselves Christians. They belong to churches.
Oh, hongu. Vanhu ava vanozvidana kuti makristo inhengo dzamachechi.
They go away and say, we are Methodists, we're Baptists, we're Pentecostal, we're Seventh-day Adventists, we're this, that, the other.
One end of it, three Methodists, three Baptists, three Pentecost, three Seventh-day Adventists, three is on his own.
That doesn't have one thing to do with it.
Hazvina chokuita nazvo.
Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are.
Mweya wako upenyu huri mauri hunotonga nokukuudza zvauri.
Jesus said, by their fruit you shall know them.
Jesu akati nezvibereko zvavo muchavaziva.
The church has become like Israel first.
Chechi yakaita sezvakaitwa naIsrael payakatanga.
They seen all the heathen nations having a king. God was their king.
Chechi yakaita sezvakaitwa naIsrael payakatanga. Vakaona ndudzi dzavaedheni dzina mambo. Mwari ndiye akanga ari mambo wavo.
And they seen the heathen nations having king. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king.
Zvino vakaona ndudzi dzamahedheni dzina mambo. Nokudaro vakada kufanana nendudzi dzamahedheni vakatsvakira mambo.
And as they did it, they got in trouble.
Zvino pavakadaro, vakapinda mumatambudziko.
Gradually began to come in. Gradually the world began to slip into them.
Zvishoma nezvishoma zvakatanga kupinda. Zvishoma nezvishoma nyika yakatanga kupinda mavari.
Finally ended up in Ahab.
Kupedzisira pakazopedzisira pavana Ahab.
One king coming this a little closer to it, and finally squeezed the life out of him.
Mambo aiuya ari padyo nenyika aitevera oti nyanyei uye pokupedzisira zvakazouraya upenyu hwose mavari.
There they went, and when their real king come, they didn't know him.
Zvino ndiwo mafambiro azvakaita. Zvino pakazouya mambo chaiye havana kumuziva.
That's the same thing the church has done.
Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nechechi.
It's adopted. Here you are. It's adopted. Politics. Education.
Yakatoratsika. Mazviona ka? Yakatoratsika dzezvamatongerwe nedzidzo.
It's adopted organizations. Society, big churches.
Amen.
High concluding preachers.
Yakatoratsika dzamasangano namapato. Machechi makuru anozvikudza navaparidzi vanozvitutumadza.
And when the real king comes, they don't know him.
Zvino mambo chaiye paanouya havamuzivi.
And they're crucifying the very Holy Ghost that's their king.
Uye vari kurovera Mweya Mutsvene chaiwo anova mambo wavo.
They don't know him.
Hallelujah.
But they laugh at him and make fun of him.
Havamuzivi asi vanomuseka nokumusvotesa.
As the Jews did their Messiah, the church is doing their Messiah the same way.
Sezvakaitwa namajudha kuna Mesiasi wavo. Church ndizo zvairi kuitawo Messias wayo.
They haven't got the spiritual insight. Because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world. We're never exhorted to compare with the world. We're exhorted to humble ourselves. And one is a majority in God. And today in the healing evangelists out on the fields, there's such a competitors. One says, well, bless God, I have so many thousands. I got a bigger meeting than you have. What difference does that make? If we have 1 or 1 million, what difference does it make? Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true? That's the main thing. But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise. I don't want to hurt feelings. I'm in my own church. Now I feel that I can do just what in my church because I'm preaching the gospel. But there's tens of thousands of Pentecostal preachers know that there's no such a thing in the Bible as a baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost. I challenge the archbishop for anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. But they compromise because these organizations has did so. There's not one person in the New Testament and for 300 years afterwards of history of what was baptized in the name of Jesus Christ.
Hapana kana munhu mumwe chete mutestamende itsva uye kwamakore makumi mazana namatatu akatevera munhoroondo vasina kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu.
What is it? Organization. That's did it. Compromising.
Chii, masangano. Ndiwo akazviita kurerutsa.
And today they took all the street workers off the streets.
Uye nhasi vanobvisa vashandi vanopupura mumigwagwa.
They took the tambourine out of the church.
Vakabudisa tamborini muchechi.
They've taken all the glory out of the church. And got seminaries preaching little old rooster comb preaching. All polished in society and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into.
Kunofambirana namapata avanhu.
And men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes.
Varuma chistafodzka, vachitamba makasa, vachitaura zvinosekesa nezvakaipa.
It's a disgrace in the sight of God.
Zvinonyangadza pamberi paMwari.
I know that's rough, but it's time somebody said something. Compromising. Giving in and acting like the world. I don't care if I have to stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I'll still stand for the truth.
Praise the Lord.
We want truth. I measure up not according to the church, but according to the Word of God I want to measure up. But Delilah, did you notice? She knew that Samson had a power. And she didn't know where that power laid. She couldn't tell what that power was. But there was some great power that Samson possessed. And she wanted to find it. And as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. Oh, she dressed herself real sexy. She walked before him and she tee-heed like some of the little teenagers of the day and so forth. Just act like something other than a striptease. Trying to woo Samson to her.
Uchiita chimwe chinhu chakada kudaro somudzimai asingapfeki zvakanaka achiedza kukwezva Samson kwaari.
That's the same thing the world's done to the church.
Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa nenyika kuchurch.
Now where is your great power?
Zvino simba rako guru riri kupi?
Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it.
Zvino kana tikaita sangano, ndizvo zvinotyora simba cheche katorike ndizvo zvakaita.
But the Philistines is only Samson and a Luther canal. And he organized again. If you buy me with another card, it'll hold me. So they did. And the Philistines only Samson. What happened? Wesley came out and broke the card.
Now
Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? Alright, tell me the truth in your heart. Alright, you buy me with another card. Alright, now we'll do that. What is that? That's the denominational card. You let me be free and I ain't got no denomination. Then I'll tell you you have me broke. So how come the Pentecostals?
Amen.
Where's your power?
No kudaro, ma Pentecost akabuda. Simba renyu riripi?
Philistines be upon me and he broke the cards. Again.
Vafristia vasvika, zvino akadimura tambo. Zvakare.
But now what happened? It's got the Pentecostals.
Asi zvinochii chakaitika? Zvakazobata ma Pentecost.
The big doctors of divinity for their pastors. Some great man. They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists or any of the rest of them's
got.
Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole.
Pindam chechi aumbonzwa kana amen vakatonhora sama Eskimos voku North Pole.
Cold, indifferent.
Vakatonhora havana hanya.
And now the Philistines is on the Samson.
Zvino vaFiristia vasvika Samson.
The Philistines is on the America.
VaFiristia vasvika America.
Where is that oneness of spirit?
Humwe humweya huripi.
Where is the oneness of Pentecost? The assemblies of God and the United and the Church of God and this, that, and the other.
My assembly of God, no United, no Church of God, na our na wamwe.
Each one with a different ism, this one with that, and this one with that.
Vose vane zvitendwa zvakasiyana uye mumwe ane izvi mumwe ane izvo.
We're so broke up that you can go into a city, the whole revival of one church sponsored, the rest of them won't even attend.
Takapatsanuka zvokuti ukaenda muguta kunoita rumutsiriro. Kana imwe chechi ikakutsigira dzimwe dzose hadziuyi kwauri.
The communist is up on the America.
Ma communist asvika America.
Where is our power? Where is our glory?
Simba redu riripi? Kubwinya kwedu kuripi?
What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God.
Chii chikonzero? Nokuti takateera uchenjeri hwomunhu pane kuteera simba raMwari?
Why do we got our preachers and things are so stiff and starchy till they've organized us so we're so starchy and stiff-necked?
Sei vakatora paridzi navamwe vakomana nokomarara kusvikira vakaisa murongwa kusvikira taomarara uye tava nemitsipa mukukutu.
The people, do you ever hear a shout in the church anymore?
Kusvikira vanhu hauchambonzwa kudanidzira muchechi zvakare.
You never hear anybody cry?
Hauchambonzwa munhu achichema?
The mourner's bench is put in the basement. There's no more glory in the church. All we do is sit back as stiff as we can be. We're not free. We're bound. The devil with his modernistic demons has bound the church of the living God. That's right. There's no more power in the church. There's no more freedom. The people so starchy and stiff. While the God can come into the midst of Pentecostal people and show that He's God and prove His signs of His resurrection, it don't even shake them.
Mariano kwanisa kuuya pakati pavanhu vePentecost. We all have to say that E and Mari osimbisa zviratidzo zvake zvokumuka kwake hazvivazunguzi.
What a disgrace!
Glory! Hongu zvinonyadzisa.
Walk across the country, God working, performing signs.
You know, famba munyika Mwari achishanda achiita zviratidzo.
And people sitting. Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done.
No, vanhu vanongoramba vakagara vati. Zvakanaka ndinofunga ndizvo, ndinoziva kuti zvinokwanisa kuitwa.
It doesn't move them. Why? They're bound with the lie of the world. They're in fetters.
Hazvivazunguzi chii chikonzero? Vakasungwa nadherira nenyika vari mungetani.
Now they've even got them into a bound them into a confederation.
Zvino vakatosvika mukupinzwa, vakasungirwa mumbatanidzwa.
The Philistines are on these Samson. What you going to do about him?
VaFilistia vasvika Samson.
Oh, we've got great denominations, sure.
Oh, tine madenomination makuru chokwadi.
We have greater membership than we ever had.
Tine nhengo dzakawanda kudarika dzatakawanadzo.
But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost?
Asi mweya uripi? Mweya mutsvene uripi?
That's what the devil has done.
Ndizvo zvakaitwa nadiabros.
It's wooed into the church. It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this.
Akakweza church, akaramba achikweza church, uya kwandiri mchakupai tabernacle huru kana mukaita izvi.
If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man, a doctor of divinity, he's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them.
Kana mukakwanisa kubvisa muparidzi uyu anopengwa munaye, motora mumwe doctor wedivinity ane pfungwa, tinovaka church huru yakanaka uye tinozofanana navamwe vose.
Shame on you!
Zvinonyadzisa.
Amen.
You'd rather have a man that didn't know. Split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost.
Amen.
That was uncompromised by the power of God.
Nigada zvangu kuwana munhu asinga zivi mutsauko wekoffee nezvibande zvebeans asi akazadzwa nomweya mutsvene asinga reruti pasimba raMwari.
But it's got us so starchy that some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout a little bit.
Asi zvasvika pokomarako kuti mumwe mutsvene akapinda mumweya.
Or do something, and the rest of them will all gander around and look. What was that? That must be a fanatic dropped in somewhere.
Chi.
Amen.
Chi.
You know that's the truth. Some poor saint step in. Get happy enough to raise your hands and cry and praise the Lord.
Mumwe mutsvene akapindamo akanzwa kufara zvokukwanisa kusimudza maoko ake uye ochema nokurumbidza Ishe.
Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel.
Mumwe munhu akadanidzira amen pakuparidzwa kweevangeri.
And the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostal.
Uye vamwe vose vanotendeuka votarisa kuti ati maPentecost.
What's the matter? Your pattern after the Methodist. After the Baptist. They pattern after the Catholic. Catholic pattern after hell.
Chichirukitika, muri kufanana ne Methodist, na Baptist, yo akafanana ne Catholic, Catholic akafanana ne Gehenna.
And all together are all after hell.
Amen.
Right.
Zvino Mose pamwe chete Mose muri kufanana ne Gehenna. Ndizvo.
The liar has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class.
Derira, akakunyengerai kuti muende kuma church makuru akanaka anovaparidzi vakadzidza boka ravanhu vakabudirira.
Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation.
Chino mnozwa ninge ari sasuko ane mamilioni ama dora laitika kwanza kumuunza mungana edu.
Oh, my. If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there.
Oh, ini zangu kana asina kubere kwa patsa hako dzeri kuwako.
I don't care if he's got $1 million. If he owns 40 Cadillacs. Whatever he's got.
Ana haya nukuti ane mamilioni ama dora kana ane moto gari zama Cadillacs. Zingasika mazana mana kana chingawachi chanacho.
He's got to be born again, come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost.
Anofanira kuberekwa patsa kusvika pa kuberekwa patsa uye wawandudzwa nomweya mutsvene.
And come out of there in a new birth, snotting, excuse me, of crying and screaming and carrying on like the rest of them, and live a life afterwards to prove he's got it.
Obudama aberekwa patsa achi budadziwa ngiregerere. Achichema nokushamba achingoita sezvinoita vamwe vose uye ozorarama upenyu hunoratidza kuti anawo.
Amen. That's what you need.
Amen. Jesus aunoda.
Samson, the Philistines is upon thee.
Samson, vaFilistia vasvika.
The communists is upon thee. The world's upon thee. The devil's upon thee.
Makomunist asvika, nyika yasvika, diabolos yasvika.
They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised.
They say,
you know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy. My pastor said it was of the devil. You poor, hypocritical, deluded infidel. All polished up, you wolf in sheep's clothes.
Iwe murombo mnyengeri muna singa tendi, aga kwenye nzerwa, iwe bere riuma kusha ehwai.
Jesus said, if you don't know me, you don't know my day.
Jesus aga daima gaziwa ini mkadaima gaziwa zwarangu.
But you got a bunch of souls that try to make you like the rest of the world.
Asimuriboka rawana sauro wanoeza kufanana ninyika.
We want a bunch of men of God who don't compromise on the word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. But what has the world done? It's shaved all your power off. You were born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power.
Magabere kwa muri wa Nazari ma Pentecost, asinyika.
Now it's just the starch as the rest of them. What are we going to do? What's going to happen? There's one glorious thing that I can think of in this text.
Pane chimwe chinhu chete chakanaka chandiri kufunga pamusoro pacho kuti ndipedze nyaya.
While Samson was bound, we can't have a revival.
Samson panga akasungwa, hatikwanisi kuva norumutsiriro.
Listen to our loyal brother Billy Graham. Reviving our day.
Terera kune hama yedu yakatendeka Billy Graham. Rumutsiriro muzuva redu.
Listen to Oral Roberts scream. Reviving our day.
Terera kune Oral Roberts achidanidzira. Rumutsiriro muzuva redu.
Listen to the rest of them. Reviving our day.
Terera kune amose. Rumutsiriro muzuva redu.
How can we have a revival when we're bound?
Tingano rumutsiriro sei isu takasungwa.
We bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival.
Man,
I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth.
Amen.
How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? Form of godliness, the Bible said they'd have. Form of godliness, but would deny the power thereof. The power of what?
Amen.
The power of the organization? The power of the world? The power of the church?
Simbare sangano ere?
The power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. And when the church adopts educated preachers and big buildings and
finery instead of the old-fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again.
Amen. Amen.
How are you going to have a revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and are afraid of it? There's where the trouble
lies.
The Philistines is on me. But the one blessed hope we have, while Samson was in jail,
what's
the first thing they'd done when they caught him? They bound him first. They took his power away. They found his secret. They found your secret. The world found your secret. Now you women all bob your hair. It goes like the world. You men all go and act like the world. It's all right. Tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes. And run out with the neighbor's wives and everything else like that? A little sociable drink to hold your job? I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise for any kind of a job.
Right.
Thank you. True. Stay true to God. Samson, the Philistines is on thee.
Samson, the Philistia wasika.
Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. What about it? Have you exposed your secret? Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? Have you let it creep out the social formal worship? What's happened to you? God can come down and perform a miracle and go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything. And heal the sick and afflicted and do signs and wonders and preach his word as hard as he can by the Holy Ghost. And people say, well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while. We're not too tired. That's Branham Tabernacle. The Philistines is on thee. What used to be when the preaching of the word and the old saints with the tears in their eyes would rise to their feet and walk sobbing. Maybe not saying a word, just walking around two or three times and sit down. So filled with the Holy Ghost, the word fed
them. Yeah.
Amen.
Amen.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Philistines is on thee, Branham Tabernacle. Philistines is on you, Pentecostal. Of course, the Philistines got you, rest of you. Long time ago when you organized yourself so tight. Nothing could come unless you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic, or something. You wouldn't have nothing to do with the rest of them. So revival in our day, how can we have it? When the regular reviver giver is bound by the world.
God won't come in where the world is. You can just depend on that.
You
so shaped with the world, then it's all of it. When you let the world creep in, you go to act and act the world, then you are finished. But when you cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you. Until you go to flirting again.
Asikana ukadimbura ngeta ndzose dzenyika uya kuna mwari mwarano kushandisa kusvikira watanga kumanya manya zvakare.
Here's the only hope that I have this morning to wind up my message is this.
Haino tariro imwe chete yandinayo mangwana nano kuti ndipese mharidzo yangu pane izvi.
While Samson was bound, a new shock of hair growed out.
Samson pakanga akasungwa bvudzi rake rakatanga kukura.
God send us another church just before the end time. That the power of the Holy Ghost can come into her and the demonstrations of the Spirit in Mark 16 can follow the church.
Amen.
Acts 2 and 4, Acts 2:38, all of it will be following right along with the church. Signs and wonders accompany the apostles. Great signs of his resurrection accompany him. While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere for the last great kill.
Amen.
May it be you, my Christian friend, here this morning. May it be your strength has begun to grow. I pray that this message this morning and out into the land of where this will go, I trust that this message will help bring the vitamin to your system that will grow a spiritual power back into your life again.
Amen.
Let us bow our heads and pray. O Lord God, creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift, take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord. May the people pray over these things, seeing that the world has booed the church. And it's finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off. Has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory, and has shaved them off to stay home on Wednesday night to watch a television program.
Taking
the joy out of their hearts and give them more love for the world than they have for God. Has given more desire for worldly entertainment than they have the preaching of the gospel. If there's not a great band and a lot of carrying on and hooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore. That brings tears of joy to the soul. That brings divine healing back. That restores the apostolic gifts to the church. That brings in the risen Christ, the Messiah of this day. But as Israel was bound by their kings,
that they could not follow the real king.
Sisa Israel yakanga yakasungwa na madzimambo ayo zvokuti vakanga vasingakwanisi kutevera mambo chaiye.
And the real king, when he came, they didn't recognize him. So is it today, O Lord.
Zvino mambo chaiye paakauya havana kukwanisa kumuziva. Ndizvo zvakaitawo nhasi, O Ishe.
The king of glory has appeared in the form of the Holy Ghost. And Lord, they don't know it. They don't recognize it.
Mambo kupwinya akazviratidza somweya mutsvene uye Ishe havazvizivi, havazvicherechedzi.
They're so organized, so tight, that they do not understand it because it's not in their organization.
Vakazvisunga zvakasimba sisangano zvakanyanya zvokuti havakwanisi kuzvinzwisisa nokuti hazvisi musangano ravo.
Lord, this is a work of the devil that's done this to the people.
Ishe kukushanda kwadhiabhorosi kwakaita izvi kuvanhu.
May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying and pleading and holding on.
Dai Samson waMwari, dai vakatendeka mumwoyo, vari kushuva mumwoyo nokukumbira nokuramba vakabatirira.
May they stay with the Lord until this new crop grows out.
Dai vakaramba vanazvo Ishe kusvikira mbeu itsva yakura.
Until there comes forth again a joy in Zion.
Kusvikira kwauya rufaro zvakare muZioni.
And there comes forth a group that can recognize and understand. That can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world that they will not understand now. Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
Our just now, oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber, they were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize how I love him. Just send his power.
No muda, ha, gotumira simba rake.
They were in the upper chamber all with one accord. All the world had drained out of them. They were emptied up, and the Holy Ghost came. Today they say, come join the church. Put your name on the book.
That's what we are. We church. We say, "Stella, come book."
Or bow down and say, "I confess Christ as the Son of God." Get up. The devil does the same thing. Certainly. The devil was baptized when Judas was baptized.
Judas.
The devil went out and preached the gospel. When Judas went out and preached the
gospel.
But the devil didn't get the Holy Ghost. That's it. There's where the hidden power is at. That resurrection. That no positive beyond a shadow of doubt. Amen.
Amen.
He's here. That same Holy Ghost, that one was on the Messiah, he's still on his church. He never leaves. I'll be with you always, even in you, to the end of the world. I'll be there. The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto my Father.
Mchaita akawanda kudarika haya nokuti ndinenda kuna baba vangu.
But the world compromises it. All those are days past. Just what the devil wants you to do.
Azinyika inyoreza, oh izvi ndezva zvava akapfuura ndizvo zvinodiwa na diabolos.
They want you to glamorize. God wants you baptized.
Vanoda kuti uite zvinoyevedza, Mwari anoda kuti ubhabhatidzwe.
God wants you. You say, oh, I don't believe all that they're carrying on. Go ahead, live in your sin. Live in your sin.
Haranoda iwe unoti, oh, handitendi izvi zvavari kuita. Endera mberi ugare wakadaro. Endera mberi ugare muchivi chako. Gara muchivi chako.
But until you rot, do you rot to your own ideas? Do you rot to your own fashions? And be regenerated again and born again.
Asi kusvikira waora kusvikira pfungwa dzako dzaora kusvikira waora ku fashion dzako wovandudzwa zvakare uye woberekwa patsva.
And that new life will be altogether different from the one that went down.
No, upenyu hutsva hunouya hunenge hwakasiyana kwazvo nehuya hwakafa.
A grain of corn goes down yellow. It comes up green.
Tsanga ichibage ino pinda muviri chena inobuda yava green.
Goes down hard, cased in. It comes up flexible and blowing with the wind.
Inenda pasi yakaomarara yakaputirwa inobuda iri nete ichiteputswa nemhepo.
Oh glory. Hallelujah.
Oh glory. Hallelujah.
When the winds begin to blow, the grain can't do them but move itself, shift.
Kana mhepo yatanga kuvhuvhuta tsanga hapana chainokwanisa kuita asi kutepuka kuzunguzwa.
But the little blade flexes and rejoices, grows in it, strengthens itself.
Asikamerwa kadukuduku aka kanotepuka kachikura nomufaro kachizvisimbisa.
It can never become a blade until the corn is dead and rotten.
Hakwanisi kumera kusvikira mbeu yafa uye yaora.
Not only dead but rotten.
Kwete kungofa chete asi kuora.
Can't come back no more. But life comes out of it.
Hazvizokwanisi kurarama zvakare asi upenyu hunobuda mairi.
As I said a while ago, a birth is a horrible thing. Filthy, dirty. The filth is not filth, but that's where life lays.
Sasa nataura nguva shoma yapfuura kuberekwa kuratidziki zvakanaka kunosemesa kune tsvina kunosemesa zvakanyanya asi ndipo panobva upenyu.
When you reckon yourself filthy,
kana ukazviziva kuti unosemesa,
reckon your Methodist, Baptist, and Pentecostal creeds filthy. Die out at the altar, then new life comes in.
Kana ukazviva kuti maMethodist, maBaptist, namaPentecost zvitendwa zvavo zvinosemesa uye wofa paaritari ipapo upenyu hutsva hunozouya mauri.
The Holy Spirit makes you in above that. You see God.
Mweya mutsvene unokonzera kuti urarame pamusoro peizvi. Zvino wozoona Mwari.
We shall see him some glorious day.
Tichamuona rimwe zuva rakanaka.
Someday, beyond the reach of mortal ken, we'll see him.
Rimwe zuva kusingakwanisi kusvikwa nenyama inoora tichamuona.
You believe that?
Unozvitenda here?
Someday, beyond the reach of mortal ken, there waits for me a glad tomorrow.
Rimwe zuva kusingakwanisi kusvika nenyama inoora ndakamirirwa. Nezvinhu zvakanaka.
I was standing up here on the corner last night and thought I seen little Rabbi Lawson.
Ndakanga ndakamira pano pakona usiku wapfuura ndakafunga kuti ndaona Rabbi Lawson.
When he used to be down here and reach around his old cane and pull me with his neck, around my neck with his cane, up here to the pulpit.
Paiva pano aisisumudza tsvimbo yake achindidhonza mutsipa nayo aindidhonza mutsipa netsvimbo yake pano papulpit.
Sing that song. That waits for me.
Aimba rwiyo rwu. Ndakamirirwa.
Happened. Something happened. It taken the world out.
Amen.
I begin to see things different.
Chimwe chinhu chakaitika zvakabudisa nyika ndakatanga kuona zvinhu zvakasiyana.
I've worried so much about the way these American people are doing.
Ndakanetseka zvikuru pamusoro pezvinoitwa navanhu vemuAmerica.
Constantly year by year, seeing women and men how they degrading themselves and getting out into sin. I almost had a breakdown two or three times worrying over it.
Nguva nenguva gore negore ndichiona madzimai navarume vachizvideredza vachipinda muzvivi kusvikira ndakada kurwara kaviri kana katatu ndichinetseka pamusoro pazvo.
Yesterday I said to God, I'll not worry no more.
Nezvino ndakati kuna Mwari, handichazonetsekani zvakare.
Your word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it. All that's in me.
Shoko renyu rakati zvichange zvakadaro asi ini ndichamira pamukaha ndichipikisana nazvo ndizvo chete zviri mandiri.
Other day, standing up at Green's Mill, my cave way back into the wilderness. Been praying all day.
Mwezuwa ndakamira pa Green Mill kubagorangu msango. Takanga nchinamata zwarose.
About 3 o'clock, the sun was setting. I was standing up there looking across, come out of the cave up on a big rock.
None awa yeshtatu zwarawa kuda kunyura. Takanga ndakamira ipapo ndakatarisa miri. Nabuda mbako ndikaenda pa msoro pedombo guru.
And I stand there looking towards the east, praising the Lord. I could see the sun moving down behind the trees up on top of the mountain. As I looked across the canyon over into the others and a lot of foliage on, just as still as it could be.
Panagatarisa kumiri kumpata kunamamwe kwakanga kune miti neuswa wakawanda wakanyarara kwazo.
And I said, Lord, one day you hit Moses in the cleft of the rock. And you passed by him because he was weary.
But
you passed by, it looked like the back of a man. I said, hide me in the cleft, Lord. About that time, over to one side of me, there come a little wind moving down through the bushes.
It
moved right along, come right down to the side of me, a little wind moving down. Went down through the woods. I stood there.
Someday,
God only knows where the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning.
Chichi chaitika. Icha mira. Maviri osaya. Ari kutenderera.
The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up.
Ichaburuka yonditora.
Every tree will be a fire. The angels of God, the fire and charity.
Mutuosa uchafuta ngiro zamari nengoro yomoto.
Hard to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming hard to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come in. That's right.
Ramazano, Mwazwa ano pandinenge ndava kushika panguva yokufa kwangu notarisira kuti iye achauya ndizvozvo.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan.
Saeria mtana akatarisa kuna Jordan.
A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot. Coming. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot. The pilot over the old ship of Zion, the boat of life. Moving down through the building, speaking, his presence is here. The very Holy Spirit that raised him from the grave is here.
Be
it to give out no prayer cards. Is there anybody here who come from out of town that I don't know? That's here to be prayed for. Raise up your hands that I don't know. Raise your hands up. I don't know. You there. I believe the little fellow with the mustache back there. Somebody raise your hand back in that way. Yeah, you? Did you raise your hand? All right. Back there, you, sir. All right. Y'all strangers to me? Is that Lord Jesus the same shepherd of the flock here? You believe his promises are true?
Ishe Jesu mufudzi mukuru weboka ari pano munotenda here kuti vimiso dzake ndedzechokwadi.
He anoints his church and the works that I do shall you also.
Anozodza church yake uye mabasa andinoita muchaitavo zvakare.
Even greater than this shall you do, for I go unto my Father.
Kunyangwe makuru kunaya muchaita nokuti ndinoenda kuna baba vangu.
More than this, you believe that?
Akawanda kudarikaya munozvitenda here?
Did you raise your hand that you didn't know me? You believe God can tell me what's in your heart, can speak to me just like he did the woman touched his garment? You believe he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be his prophet? Believe in his presence you hear, and that's why he permits it. You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right. That's right, raise up. All right, go find her well. Amen.
Amen. Amen.
What about you back there, little fellow raised up with head and mustache? You believe with all your heart?
You
believe God can tell me your troubles? You believe your son will get all right? You do? You got a boy. He's got cerebral palsy. That's right.
Cerebral palsy.
You're not, it's from Kentucky. So that's right, raise up your hand. I don't know you do. If I do, raise your hands like this. We don't know one another. That's
right.
Trusting in God, do you believe? As you believe, find your boy the way you believe. Just put your on your heart.
So kutenda kwenyu wanai mwana komana wenyu, so kutenda kwenyu.
Who was it here raised up your hand? Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet?
Wandisinga,
Zakanaka, Vakuru, Munotenda,
You do with all
your heart, you don't have to get up, just stand right there.
Alright,
sir. What's your trouble? You've got sugar diabetes, and it's bothering your foot.
You're from Ohio.
Your name's Mr. Miller.
Go back home and
get well. Alright, be with all your heart.
Alright. You believe
it? If you can believe. The lady sitting here, did you raise your hand? Big lady, glasses on. You believe with all your heart? You believe me to be God's servant? You do? All right. If God can tell me what's your trouble, you believe? Heart trouble.
Alright,
raise up your hand if that's right. Alright? The lady here next to you raised up her heart, but it's really her eyes, I know her. Alright, if thou canst believe.
Back there,
the next man back there has got heart trouble too and a skin
disease.
You believe that God will make you well? You do, sir?
Now,
there's a man back there somewhere who raised up his hands and didn't have... Mr. Schubert.
All right,
sir. All right, do you believe? It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother sitting out there also. If that's right, raise up your hand. We're strangers, is that right? Shake your hand. Shake your hand to one another. All right. That's right. If you can believe, you can receive. The risen Jesus Christ is in the building. He's the same one.
Jesus Christ,
what does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you? Glory! 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 Glory!
Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Glory! Glory!
Glory! Glory! I want new birth. I want new life.
Glory! 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 Glory!
I don't care what plane it comes on if I have to be a holy roller.
Amen.
Anything.
I don't care
what plane it comes on. I want the real Holy Ghost that's on me now. I want to keep it.
I'd rather have it than all the
things of the world.
Amen.
Amen. Amen.
Do you believe? Do you believe it's here?
Amen. Amen.
Lay your hands on one another.
Amen.
Tell me one more thing he could do. Nothing. Have faith now. Believe it's over. Lord God, creator of heavens and earth, author of eternal life and giver of all good gifts.
Thy
spirit is here so anointing, Lord. Looks like the buildings are breathing, moving back and forth. Why can't the people understand it, Lord? How they associated with the world so much and got so cold and foreign and starchy till they can't know you anymore? Lord God, may this power strike everyone and every sick person be healed. Every sinner saved, God get glory. To Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen.
Amen.
Do you believe it? Raise up your hands. You accept your healing. God bless you. Now go and find it just the way you believe it'll be that way. I see visions breaking over others. That's right. I got to come back tonight. If you don't believe now, you ain't going to never believe. That's right. Jesus did it one time and they said, Lord, we know when Messiah cometh, he'll tell us this.
She
said, I know the Messiah will do that, but who are you? He said, I'm he.
Hallelujah,
hallelujah. And she ran into the city and said, come see a man who knows what I was and what I've done. Isn't this the Messiah? He said, these things will form again in the last days. The church will be preaching the truth. It will be standing on the word. He'll be doing all the commandments of God. He'll not associate with the world. And through there, I'll move and do the same things. But he said they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God. Truth-breakers, false accusers, having a form of godliness. Very religious, going to churches, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. You people, whoever you was in church, that he called out just now, the vision's gone from me. If that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, everywhere it was, all over the church, every
person.
Amen. Don't know them, never seen them, but the Holy Spirit here, and He knows them. Can't you see it's not me? Listen, if he'll entrust me with that, he'll trust me with the truth of the word, because the truth can only come by the word. Repent, everyone, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise isn't to you and to your children, them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. You believe it? There's to be a baptismal service just in a moment. Let's bow our heads and ask the pastor to pray. While make ready for the baptism. I think there's a baptismal service coming.
Ngatikotamise misoro yedu, chakumbira kuti mufudzi, kuti anamate, tichigadzirira kubhabhatidzwa. Ndinofunga pana vanhu vachauya kuzobhabhatidzwa. Zvakanaka.